kumanira kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu mbudzi 22 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvizvi ndabva kune vari kucelebrate ndichori kusina noizi ndirikuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine tarisiro yekuti vanhu vane zvava kutotarisira.
Vakarwawo ndiri sununguko vanoti vanhu ngavafare asi vanofanira kuziva kuti havafaniri kukanganwa chazuro nehope mushure mekunge vamugabe vasiya basa.
Pari zvino ari kutonga ndimupoko kuzikumbiriro remutemo rinotaura kuti izvo kana president akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora, saka pasasara one vice president chete, zvoreva kuti ndimupoko. But mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti zvanhu yapazita kuna speaker of parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu. Saka ZANU ikaendesa zita mangwana kuti mutungamiri wedu ndiMnangagwa ndiye atoo kutotonga iyi.
Vabiti vanoti pari zvino vapelekezera mupoko vanhu vamuteedzeri vanga vari muteedzeri wavamugabe ndivo vari kutungamira nyika kusvika bato rezanup f razivisa mutauriri wedare reparamende munhu arinoda kuti atungamire. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri zichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vaudza studio 7 kuti nhasi vari kuzozivisa nyika kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika varobert mugabe. Vamugabe vakasiya basa nezuro mushure mekunge dare reparamende rainge roumba komiti yekuvaferefeta kana kuti kuvaita impeach kuti vabviswe pachigaro. Asi munyori wezvemutemo mubato rezanup f vapatrick chinamasa vanoti vaimbova muteedzeri wavamugabe vaemarson murangagwa vachadzoka munyika nhasi kuti vatore mhiko yekutungamira. Vamunangagwa vatendawo mhuri yezimbabwe kumashoko avatumira kuvatori venhau nekubvisa vamugabe pachigaro vakati vanhu vanofanira kushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Asi munyori musangano revakarwa hondo vavictor matema danda vanoti rwendo ruchiri rurefu.
Ndandiripo paverengwa tsamba naspeaker weparliament, saka ndiri kuzviziva kuti vasiya basa vamugabe.
Mazvitambira sei?
Ndazvitambira sei new challenge pakuti zvakaoma safeguard victory kudarika kurwa. Kurwa kuri nyore pane kuzochengetedza nekuzadzisa zvido zvekurwa. Saka ini pachangu instead maybe yekucelebrata nditori nehomework yekuti saka zvinozovei, zvinozofamba sei. Ndiri kuona zvangu excitement iri mune ama mapolitical players maybe vanga vasati vajoina politics kunana 1980 patakamboita kufara kwakadai. Vamwe vanenge vatove reckless and so on. Asi challenge yatave nayo yezvino ndeyekuti taisa culture yekuti vanhu vezimbabwe kunyange vakapesana pamafungiro nemaitiro asi kana vaona nyoka yapinda mumba vanobatana voirwisa. Saka izvozvo ndo zvautozongoitika kuti nenguva inotevera kana vanhu vakasashanda vanongopedzisira vabiswa nenzira imwe cheteyo. Iri kundinetsa ndeyekuti taenda kunozvima takawanda sezimbabwe pakudya tichange tiri tese here, ngatimboti zvinodyiwa zvacho zviripo. Saka mibvunzo yandisati ndapindura ndofunga handisati ndapindurika pairi. Kuda ndichazopindurika kana president vari kuuya vamisa kabineti yavo. Ndinoziva kuti iye zvino vamwe vave kutotanga patronizing and so forth and kutopretenda kuti takatine mimdara zvazofamba zvakadai ndi takatambura in the hope of getting post. Saka atidi kuti tione mistake yanga ichitwa naMugabe yeku satarisa kuti munhu anokwanisa here basa izvi zvinhu zvakaoma. Iwe kana uri mutungamiri dzimwe nguva unofunga kuti munhu andiri kupa basa zvaanga achiita nezvaanga achiratidza ndo zvaanoramba ari iroro rinosvika roita gororo unogona kupedzisira wobhulemiwa nekuda kwemunhu iye. Saka ndinoona mutungamiri ari kuuya ari munhu ane basa guru randisingazivi kuti anoriburitsa zvakanaka sei nemhaka yekuti ndo ari key pekuti timu inoestablishwa ichave neinganzi cohesion here. Nyika inoiona ichiti kudii vanhu vedu vakuongorora nemhaka yekuti tavasunura mazito zvasiyana nezvekuma1980 and so forth. Saka ndinofunga kuti President Mnangagwa pari zvino munhu anotori neheadache yekuti apa ndopamisa sei apa ndopamisa sei. Nyika haina mari yakapera and zvakawanda zvakapedzwa. Mari dzakatorwa dzikanoiswa kuna ana Hong Kong kuna ana toita sei kuti zvidzoke zvinhu zvese izvozvo. Saka inini ndo zvanga izvozvizvi ndabva kune vari kucelebrata zvitori kusina noizi ndiri kuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira and zvinoda kuti maybe first 100 days zvinhu zvinge zvaakutaridza kuti zvinodii kana kunyange kwozoendwa kumaelections vanhu vange vaona kuti pane mapositive signs. Saka zvino pane dambudziko semuzanu PF pane dambudziko even rekubatanidza batanidza pati yanga yaondongwa ondongwa nevakare vaenda.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvazvipira kurara muAfrica Unity Square nhasi kusvika vaMugabe vasiya chigaro. Kuti tinzwe zvaitika apo vazozivisa kuti vanga vaMugabe vanga vachizosiya basa, regai tinzwe kubva kutorerwe nhau Patricia Mudadigwa.
Amai Nyarai Mabhoko vanoti vasadzwa nemufaro mukuru nekusiya basa kwavaMugabe. Amai Mabhoko vanoti vaMugabe vanga vave nemakore akawandisa vachitambudza vanhu.
Ndirikunzwa kufara nekuenda kwaita president nekuti vakatanga kutonga mai vangu inini ndikabereka vana vangu nanhasi vanga vachiri kutonga ngavaende enda hatitadi kuvaona takatitambudzika makore etsawa iyo zvindine 30 years vakatanga kutonga ndichiberekwa ngavaende vaMugabe ngavaende tafara nekuenda kwavo tafara nekuenda kwapresident Mugabe zvaita mari yakuuya mahuka takurarama zvakanaka muZimbabwe.
VaGladwell Banford vanotiwo vava kutarisira kusimudzurwa kweupfumi nekuuya kwevemabhizimusi munyika.
Tiri kufara nekurizaina kwaita Robert Gabriel Mugabe nekuti tikuda zvinhu zvakashanduka, tikuda economy iri stable, tikuda mainvestors kuti auye. Isu tiri vanhu takadhiza asi hatina mabasa, tanga takutoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana. Vanhu vazhinji vakoma nevanin'ina takabvisa madrugs kuti tidzise frustration nestress yange ichitinetsa nekushaya mabasa. Mugabe atogona because dasina kudaro nhasi tanga tiri kudzokera kumba taida kunomufosa ikoko anga ari ikoko. Asi tinotenda Mwari kuti vadayira munamato yedu, tikuda kuti economy ive stable, mabasa auye. Ndozvatiri kushuwira izvozvo.
Kuenda kwavaMugabe kwafadzawo vachatenda tavasiva.
Ini ndinonzi tatenda tavasiva ndinogara kuHatfield muno muZimbabwe. Ini ndafara chaizvo nhasi because ndazwa kuti vaRobert Gabriel Mugabe vasaina vaenda. Endai musadzoke, musadzoke futi. We are so excited, riri kufara nhasi mafaro kuAfrica Unity Square. Tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti comrade Robert Mugabe vaenda. Endai musadzoke, tiri kufara, nyika yese iri kufara nhasi.
mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa shoo vati vari kutarisira mutungamiriri anowanisa veruzhinji chekubata.
Tafara zvikuru noRobert Mugabe aenda. Tirikuda leader anouya anotungamira food on the table kunyanya kuvanhu. Anoya mawelfare evanhu, mabasa kuvanhu, vana kuzvikoro, everything. I think pakadaro is good. Inangu hadzina leader andoda kuti tichinominate. But ndokuda leader ane maqualities ekulidza munhu, ekulidza nyika kuti nyika yedu iende kumberi.
Muzvare Sekaistole vati mushure mekushungurudzwa kwemakore mazhinji nehurumende yava Mugabe, nhasi vari kufara nekuti vasunungurwa.
Sakatiri mazimbabwenza arikoita zvokutiya tiya tichiedza tichiita indigenization tichabude apa mari hakuna kuzvese kuti rely kunze kwenyika apa hatinisa maus acho ekutende kunze kwanyika and we stuck in this country and today it must be kusunungurwa kwedu munyika ino yese yezimbabwe and now we can do our business zvakanaka ende vana vedu vane mahome ekuendawo kuchikoro and there's now a future in this country. Tenda kuti mari maita henyu matisunungura muzvivara nhasi. It's not about our will kana kugona kwedu. We tried this for a long time and we failed, but it is only by the will of God yaita kuti nhasi tasunungurwa zvachose. Vamugabe vazobvuma. We thank you Lord.
Amai Mo Blessing Mujuru vaudze Studio 7 kuti vanga vasingambozvifungiri kuti vamugabe vangasiya vega chigaro.
Ndakati tikazvifungiri tikutobva kubasa ndopatanzwa mabhera kurira kuti haa zvaita ndizvozvo.
Kusiya basa kwaitwa navamugabe kwava kureva kuti vakadzingwa semutevedzeri wavamugabe vaEmerson Munangagwa vave kutora basa ravamugabe zvichitevera chisungo cheZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kwamutare uko kuna Lloyd Amoyo kuti atiudzewo kuti vanhu vatambira sei kusiya basa kwavamugabe uko.
Mumwe vagari kwamutare varamekita pera vanoti utongo wamugabe hwange honetsa nyika yose.
Ave ndatofara kuti waridzaine nokuti vamugabe vakwatinetsa munyika munomu. Tarogona masoja akanaka sereji and wagona zvakanyanyisisa. Tikupara taba New Zimbabwe new beginning and mabasa ese akuvhurika pari zvino so tikutofara kuti tina mabasa akawandisa. Tuma matimino net tautavhura manje titega manje nokuti masoja atibatsira munhu anga anetsa uyu and angari chikwambo chemunhu chacheye.
Vashuwa pejo vanoti kubvuma kwaita vamugabe kusiya basa zvinhu zvakanakira nyika.
Ari kuita vanhu kanotoradza mafeelings avo tovadzimudharo angatinetsa dzaakufara at least dzaakutanga kuti one zvinhu zvinongogona kunaka.
VaPatrick Chiso vanoti kuvapo kwavamugabe kwange kwakasungira vazhinji mikana yokuita zvinofambira mberi.
Takasungirwa play kune vamwanhu vakadzingwa basa vaigonogadzira nyika but waingodzingwa zvisina musoro saka izvanaka mai ngatiipamberi nekugadzira nyika ngaagadzirisa zvese zvainetsa da mari munyika da mabasa da mabasa onai ana arineseka Zimbabwe ngazvigona kuti ngatitoti garwe ngarite zvarinoita ngarite mabasa munyika rogadzira zviro zvogadzirwa kwete kuti mari dzinongotorwa zvichingoenda zvisina musoro.
Vaivanzi Gore vanoti vose vakange vatizira kunze nekuda kwekudzvanyirirwa vamugabe vave nemukana wekudzoka munyika kuzoshandira nyika yavo.
Kakutanaka vanhu vese vakatiza vakaenda kune nyika dzese kuda kutiza nyaya yamugabe. Dzokai kumba tiuya tigadzirise nyika yedu zvakanaka. Hatisina chinhu chekuita pamunomuyai aenda aenda mugabe mabasa anga aite mugabe wamama. Uya kumba vana vese uyai kumba vanoita kuSouth America uyai kumba chouyai kumba izvozvizvi ndatenda.
Vane sumberi vanoti vava kutora mbudzi 21 sezuva rerusunuko rwenyika yeZimbabwe.
We are very happy Mugabe asiya basa and this our independence day. We never thought this day would come on your life. So happy independence everyone. Pamberi nechino chiwenga
vaenda detector vaenda. I'm very happy happy Mugabe vaenda zvinotose very happy.
Amai Alice Dube vanoti vari kupemberera kwazvo.
Airwa tiri panguva yekufara ne
zvaita president kurapa takuda kuvhuta nhamo yakuda kupera tiri pangu yekupemberera.
Vanhu vaipemberera nezuro manheru vakapaza chitoro chechopisi chinova chavambekezela mboko avo vaimbove mutevedzeri wamugabe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Mukuseyawo nyaya yekusiya basa kwavamugabe, tabatawo mutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party Vatenda Ibiti.
Tirikunzwa kufara kana kufamba kwati tichaita kunge tichamhanya tisina kupfeka nhasi. Nhasi kuchabatwa mapenzi akawanda marari mukuzoti upenzi hwokufara. Tiri kufara kuti baba ava vazotiregererawo, saka nhasi tombofara. Mangwana tichaita matambudziko akawanda, vachauya vachatizoti vachaita sei. We are vengoro dzavo dzine pfuti, hatizoti vachaita sei. But for nhasi we are happy. Tomorrow we fight tomorrow's problems tomorrow. And our challenge is to start kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete to build an inclusive society. We tatrakidza pasi rose, we shown the whole world kuti togona kuita zvinhu zvedu tichiteedzera mutemo, tisina kuurayana, tisina kunyanyotukana. We can do our things in a peaceful way. So taita example ichastartwa nevakafunda vanoita politics nepolitical studies makorano uya. Asi nhasi tiri kumbofara, mangwana ticharovana nevachauya ivava. And tinoda kumeka sure kuti hakuna mumwezve munhu achaita mugabe muno, hakuna zvemwe achaisa nyika ino mupoketi yake. Tinomudambura kunyanyanya zvatakaita Saturday mumastreet emuZimbabwe.
Ndiani ari kutungamira nyika pari zvino uye zvinozofamba sei tichienda mberi?
Pari zvino ari kutonga ndimupoko, because bumbiro remutemo rinotaura kuti izvo kana president akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora. Saka papasara one vice president chete, zvoreva kuti ndimupoko. But mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti ZANU yapa zita kuna speaker of parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu. Saka ZANU ikaendesa zita mangwana ichiti mutungamiri wedu ndimunangagwa, ndiye atoo kutotonga iye. Kune kwangomirira chero kuti achiti waswe in na chief justice. So that is going to happen, I'm sure, before Friday. So ungwena ndiye ari kutonga, but even though asati ane matongo.
Saka vamupoko ava mati inozofambiswa sei nyaya yavo? ZANU PF inofanira kungoita mukati memazuva 90 aya chete.
90, but 90 kamins unogona kuita within the first 5 seconds, within the 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. You don't have to wait for 90 days. Constitution unogona within 90 days ipai zita. But the assumption in Constitution ndekuti hapati ichada kuita Congress yayo yozopa zita iyi.
Upfumi hwenyika hunenge husina kumira zvakanaka, Vabiti, chii chingaitwe kuhugadzirisa sezvo vamugabe vasipo kudai?
Pakutoda nyanzvi, pakutoda kuti tidhile nemastructural issues. Chekutanga pachaita challenge yebudgetary support, pachaita challenge yemacroeconomic stability, pachaita challenge yemahuge expectations, because vanhu vakawanda vari kutotarisira kuti hazvatopera, tatomi independence, but you and I know kuti hazviweke like this. So the economy is going to be a nightmare, but it's not impossible. But pachada shangwiti dzinosenza.
Vamwe vari kuti panomboda kuti paumbwe hurumende ingafanobata matomu, imi mamuchiti national transitional government nezvakadaro daro. Ndo zvinofanira kuitwa here apa kuti zvinhu zvifambe mukugadzirisa matambudziko ese akasangana nenyika?
Ya, izvo tobvumira nazvo. Ndo zvatakabvumira naisu kuve MDC Alliance. Tobvumira nazvo nekuti hakuna ba shasha ingati inozvigona yega. Ndezvekutobatanidza tese musoro pamwe chete semaZimbabweans. Tokumbira varidze mari kuti timhingine tifambise nyika yedu. So it's going to be a challenge, but it's not an impossible one. But none of us can think that we can go alone.
Tabatawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara.
Nhasi izuva guru muZimbabwe. Vamugabe vasiya basa. Vamugabe vakatonga Zimbabwe for 37 years. Vanga vagarisa pachigaro. Uyezve vanga vauraya nyika yedu. Saka tafara chaizvo kuti vamugabe vadini varova pasi. Asi chikuru ndechekuti toitei vamugabe vaenda. Zuva ranhasi ndechekuti ngatigadzirei nyika ine matongerwo akanaka. Ngatigadzirei nyika ine upfumi hwakanaka. Ngatigadzirei nyika ine mabasa nyika ine zvipatara ine zvikoro zvinoshanda. Saka basa guru ratotanga nhasi paenda vamugabe. Yes, tiri kufara asi ngatisafarisa pamaningi. Pane basa apamberi apa. Nekuti mukana wauya kuZimbabwe, mukana wugadzisa nyika yedu. Kuti sarudzo dzedu, for example, wesarudzo iri pachena. Ikonomi yedu iwe ikonomi yakasimba ine mari yayo. Upfumi hwedu hweupfumi hunoita mwana weZimbabwe awe nemagariro akanaka. Saka ndiri kuti izvo nhasi harisi zuva reZANU-PF, izuva remaZimbabweans ose. Vanhu vakaenda muscript, takaenda muscript musi weSaturday, hatina kuendera ZANU-PF pahwi, takaendera Zimbabwe. Takaendera kuti ngatidzingirei vamugabe pachigaro tigadzire nyika. Saka vana veZimbabwe ngavabatane vasimudze nyika ive nematongerwo akanaka, matongerwo anobatana nenyaya rebumbiro remutemo, matongerwo akajeka ekuti nyika yedu iende mberi.
Saka zvii zvingade kuitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ya muzvinafundo mutambara?
Chekutanga inyaya yematongerwo enyika. Panyaya yematongerwo enyika tiri kuti ngatigadzirei mitemo yesarudzo, mitemo yemidziya, mitemo yakashata ngaibviswe munyika. Vanhu ngavasarudze vatungamiriri vavanoda. Muna 2000, muna 2005, muna 2008, muna 2013, sarudzo dzedu dzanga dzakasviba. Ngatigadzirei nyika yedu kuti sarudzo dzedu dzive dzakanaka. Vanotongamira Zimbabwe, vanotonga Zimbabwe, vave vatongi vakabva kuvanhu. Chechipiri inyaya yeupfumi. Ngatigadzirisei upfumi hwedu kuti vana veZimbabwe vave vano vane upenyu hwakanaka. Zvikoro, mabasa, zvipatara, minda, zvese izvozvo izvi zvinoda kuti zvive zvinogadziriswa kuti zvaitika nhasi zvive nemeaning. Zvaitika nhasi tagadzira Zimbabwe itsva.
Profesa Mutambara, vamwewo vari kuchema chema kuti tinogona kupembedza ngangani inobata mai vachiti vamunangagwa kuti vawandudze zvinhu zvinogona kunetsa zvakare.
Nyaya yakanaka yavari kutaura iyoyo. Ndosaka tanga tiri muno muZimbabwe tichiedza kuti chatiri kubvisa vamugabe izvi hatiri kubvisa vamugabe kuti vamunangagwa vapinde ba. Hwi handizvo zvatiri masitsi muno tiri muno muZimbabwe tiri kubvisa kuti vamugabe vaende tigadzire nyika yakanaka. Saka tinodaira kuti ivo vamunangagwa kana vapinda vaita president nepati yavo vatanzwisisa kuti aiwa kuenda kwamugabe haisi nyaya yeZANU-PF chete. Some of us, inini pandiri panapa, takarwisawo mugabe kubvira 1987, 30 years.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende muzvinafundo Arthur Mutambara vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Zvichakadaro, vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohnny Carson vanoti havana kushamisika nekusiya basa kwavamugabe vachiti zvange zvave pachena kuti utongi hwavo hwainge hwosvika kumagumo.
I'm not totally surprised by what has happened in the last 24 to 36 hours. I expected after the military intervention that it was only a matter of time before he was actually removed from office, either by the military or the party or the parliament. And I think all three have worked together to bring him down. His resignation today is an important milestone in Zimbabwe's history.
Why is it important?
Robert Mugabe has been in power for 37 years, one of the oldest leaders in the world today. He was, in fact, the George Washington of his country.
Mutauriri vaimbova mumiriri wa America muZimbabwe va John Carson tichitaura navo vari muno Washington DC zvichakadaro mutauriri we State Department muAmerica muzvare Heather Nauert vati vanotarisira kuti Zimbabwe yave kutora gwara idzva uye kuti ichaitawo sarudzo dzakachena negusiya chigaro kwava Mugabe.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections. What they will do in the meantime is what we hope. We continue to urge unwavering respect for the rule of law and for established democratic practices.
His house arrest by the military last week as a coup or not?
Well, I think what we saw was in impeachment proceedings, they had discussed that, and he made the ultimate decision to resign. So that's what I have. Those are the facts that I have before me. Those are the facts that I have to share with you.
So you can't address what
you know. There are certain. I'm not gonna take that bait.
Mutauriri we State Department muzvare Heather Nauert. Ko vechidiki vanotiwo kudi muZimbabwe nekusiya basa kwava Mugabe. Tabata muzvare Maureen Kademaunga.
Ndine mufaro mukuru andizive kuti kurota here kana kuti zvikuitika sekuziva kwako ndiri mumwe wevanhu vanga vachirwira shandiko kwemakore akawanda tichiona zvizhinji zvakachitika munyika medu zvinosanganisira kudzvinyirirwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwozoti nzarawo zvayo yakangozvimirira nenyaya yehurumende yanga isingabate yanga isingafambise basa rehurumende zvakanaka koti nyange iko kungotaura chete iwe kunge uri muamerica tichibhodhikasta uri pa panyaya yekuti mamedia freedom kupanga kusina zvakawandisa zvatanga tichiita tichimbunyikidza asi takaramba takashinga takangoti saka pandiri pandakanzwa nezuro kuti aiwa mukuru uya azoresaina ndaitova ndiri padyo nepaparliament tiri pakati pekukurudzira mamembers of parliament kupasapoti kumamembers of parliament kuti ngavaenderere mberi neimpeachment and ndakafara ndine mufaro wekuti handizive kuti ndinoita sebete takanyanya kundifadza ndechekuti ndichinzwa nhau idzi ndakabva ndanzwa ruzha panze peharare yese muvanhu vakapinda mumigwagwa ende vaiva mumigwagwa kunyanya vaiva vana vechidiki nezuro mautiko vachifara kuti tisu tine ranhasi redu ranga rakatodiwa nemukweguruyu asi ramangwana redu rakuraikisa kuzvava nani aiva zvinofadza
imi sevechidiki kudai zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa mune ramangwana
tichitarisa ramangwana riri zvino zvinotangouya ratingati short term plan isusu zvatiri kutarisira takanzwa kuti vatozanupepra vataurayiwo kuti sezvo vaa mukuru vavabatsirana kuisa mukuru anga ari wamukuru vebato vavo zvakare vane mumwe wavakuisa pari zvino tichienda kuelection saka isusu chatiri kuda ndechekuti tichibva tataenda chimbi chimbi nyaya yekuti maelectoral reforms aitwe kuitira kuti patinoenda kuelection gore rinouya tipinde mumijawo yemakwikwiwaya munhu wese achikwanisa kuzvikampenera munhu wese achikwanisa kuunganidza vanhu vachena kutaura zvisina kurohwa zvisina kumbunyikidzwa bato rezimbabwe electoral commission richiita basa raro risingaudzivi zvekuita saka tiri kungotarisa kuti zvakawanda zvichachinja.
Muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vanhu ngavafare nekusiya basa kwava Mugabe asi vasakanganwe chazuro nehope. Mutauriri wedare reparamende vajacob Mudenda vanoti vachazivisa nhasi kuti ndiani anenge otora chigaro chava Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 pawebsite yedu inoti www.voanews.com. ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.